Nakagawan last to Afamba, Kasangana business, government, and labor. Nyaya Uruanga, Ritunde, Nyaya, Koma, Kokin, Nyaya, Kuchinka, Kaifamari, Sakata, Wilana, Kutiti, Masho Kunaka, now, Kutis, so Tawilana Kutis, Chenna, Kenya, Cabinet, which will only start with Tim West, Roma business, Varukuchema, Rashandra Kuchema, Kutawana, Kubun, Wakaitwa, Mutemo, SI 142, Okuzoka with $1. Takatapa minister kuti vaendese ku cabinet next week vachirwisa cabinet kuti vanhu vari kunyunyuta uyezve vakurudzira kuti dai zvaibvira mutemo iwoyo wambomiswa tatanga kutsvaka kuti ndechipi chingaita kuti nyika iende mberi tichiisa musoro pamwe chete
Asika mutungamiri wenyika ari kuti izvi zvakaitirwa kurerutsira imi vashandi nekuti vamwe vemuzvitoro ava vanenge vangava kuramba mari zema RTGS dzekutambiriswa vashandi vakawanda
mushandi haana kana chimwe chete chaerutsirwa nokuti mari yese yatanga takachengeta yemapenjeni yakatopedzwa zveke chipiri imwe yakapera muna 2008 iko zvino tatedzerwa zvemari dzese dzatanga tachengeta dzemapenjeni hadzisina uremu takadyirwa zvemari dzedu masalari munhu aitambira $500 iko zvino akutotambira kuma 35 nekuma $45 SI 142 haina chayataura pane zvevashandi maringe nekuti compensation iyo ichabva kupi yekuludzwa kwaitwa nevashandi kakapetwa kakanyanyisa zvakapetwa kakanyanyisa saka hatina chedu pa SI 142 ndiyo meseji yatichiudza minista kuti dai vakatanga vatibvunza takagara pasi takawirirana kuti tinoshandira mushandi nechisinoshandira nyika ndechipi saka hatina chedu ndokuti saka vashandi vari kutipusha vachitisundumidza kuti muri kunonoka kuti tiende kustrike nekuti vashandi vari kutambura
vamwe vapinda mumusangano wanhasi ndivanani
musangano wanga une ministry officials wechiita zveminista welabour nemadeputy minista weagriculture nevemabhizimusi weencol zetftu zectu neapex council semapindiro etinoita musangano wetnf kuti vashandi vemapoka evashandi negovernment nevemabhizimusi